Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechina Gumiguru 31/2024 makaterera ku Studio 7 nepenyure nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutedzeri wemutungamiri wenyika yeAmerica amai Kamala Harris nevaive mutungamiri wenyika vaDonald Trump vari kuenderera mberi nekutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dziri kuitwa nemusi wechipiri. Asi kuendesana kumatare kwemapato avo kuri kuramba kuchienderera mberi. Vanhu vashanu vafa mutsaona yemugwagwa muHarare nhasi. Zvino zvinenge zvisina kumira zvakanaka kubato riri kutonga muBotswana musarudzo dzakaitwa neZuro. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vanosvika mamirioni makumi matanhatu kana kuti 60 million vanonzi vatovhota muAmerica pamberi pesarudzo dziri kuitwa nemusi wechipiri svondo rinouya. America inobvumidza vanhu kukurumidza kuvhota vachitumira magwaro avo ekuvhota kana kuti postal voting uyewo kuenda kunzvimbo shoma dzinenge dzakavhurwa kuti vakwanise kukurumidza avo kuvhota. Nasi mutedzeri wemutungamiri wenyika yeAmerica amai Kamala Harris veDemocratic Party nevaive mutungamiri wenyika vaDonald Trump veRepublican Party vanenge vari kuArizona neNevada vachitsvaga rutsigiro. Asi kuendesana kumatare kuri kuramba kuchienderera mberi pakati pemapato avo. Nezuro dare repamusoro-soro reSupreme Court rakatambira zvakaendeswa kudare iri naGovernor wedunhu reVirginia vari nhengo yebato reRepublican Party zvekuti vamwe vanhu vabviswe pagwaro revavhoti vachinzi vainge vasiri vagari vemudunhu iri. Izvi zvainge zvichipikiswa neveDemocratic Party. Mukuzeya nezvenyaya iyi uyewo kuti sarudzo dzemuAmerica dzakachena here tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie.
Ya zvakatwa nedare zvunhu zvakabatsira mavoters ainzi anga ari amaAmerican ainzi akabviswa pavoters roll but zvinhu izvi zvunhu zvakakonzereswa nekuti pane vakaenda kudare vachichallenja mutemo wangu waiswa neVirginia wokuda kugadzirisa tingati voters roll yanga iripo yavaiti vari kuda kugadzirisa kuti pave nevoters roll rinongoenda maAmericans cheche vachibvisa avo vainzi as macitizen. Saka zvaita dare zvokudzosera avo vanga ari macitizen back pavoters roll zvinhu zvatingati zvinokurudzirwa but zvinhu zvine chekuita nokuda kugadzirisa kuti maelections aya ave achivhotwa nemaAmericans chete noti manon-Americans.
Asi iri dambudziko here musarudzo dzeAmerica tichitarisa iyo nyaya yegwaro revavhotiri kana kuti voters roll?
Tichitarisa yatingati the generality of yatingati kuvhotwa kunoitwa muAmerica andioni senge iringanzi idambudziko nekuti tichitarisa kuti yatingati mavota irregularities aonekwa pamakore akati kuti I think for the past 38 years percentage yema irregularities haipfuuri yatingati 1%. Saka but zvinhu zvinenge zvichingoonekwa apo nepapo but zvichigadzirisika zvokuti manumbers acho haana kuwanda sterek and kana tichiona like akaita semastates akaita sana Virginia achida kuti pave nemasafeguards yayo yekuti vave vachigadzirisawo voters roll yavo kuti vave nemacitizens anova achivhota zvinhu zvinotaridza kuti at least ndo atingati magwaro kana kuti zvinhu zvichiitwa kuti pave ne atingati ma secure measures ekuti ma elections ave achinzonzi akavotwa nevanhu vanofanga kuchivota chaimo.
Asi tirikunzwa vamwe kunyanya kubato rema Republicans vachitivo va Trump vakasakunda musarudzo iyi vanenge vabirirwa. Iwo va Trump havasati vatambirwa zvakabuda musarudzo dza 2020. Pane matambudziko akaita sei hapa tichitarisa idzo sarudzo dziri kuitwa idzi svondo rinoi?
Ya mashoko yayo mashoko andoti asina kuti nakei nekuti mashoko atingati anoita tainted sisiri justified atingati ma processes ema elections emu America. Hongu there have been now ma incidences ainzwo pane vanhu vakaita atingati voter fraud kana kuti vanhu vakavota vasingafanga kuvachivota but ma numbers iyayo ha raise to the point yokuti kungatonzi ma elections aya ane chokuita nokubirirwa kungave kukaitwa like va Trump ne atingati ne ma processes yaya because ma safeguards arimo akasimba. And tichita sa example yo ye Virginia yo yekuti pane vakabvisiwa pa voters row. Izvi tichita sa neimwe side tinotoona kuti aya ndiwo matano ari extreme anokwanisa kuitika zvokuti nangwe munhu anofanirwa achivota anokwanisa kutobviswa because hurumende iida kusafeguarda yatingati system yokuti hapana munhu anofanirwa achivota asingafanirwa achivota kana asiri citizen. But zvakaitika kuVirginia zvinhu zvakare zvine masafeguards iwo zvakare zvokuti kana munhu wowo ari muamerican akaonekwa achibviswa pavoters row kuVirginia kune yatingati same day registration anokwanisa kungodzokera zvekare pavoters row kana akauyawo neumbowo hwekuti zveshuwa muamerican.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie vachitaura vari parunare vari kuTexas muno muamerica. Zvimwe zvaro zveZimbabwe zviri muno muAmerica zvine kodzero yekuvhota zviri kushandisa kodzero iyi mukusarudza kuti ndiani achava mutungamiri wenyika iyi. Makwikwi makuru musarudzo yemutungamiri wenyika ari pakati pevaimbova mutungamiri wenyika vaDonald Trump veRepublican Party nemutsedzeri wemutungamiri wenyika vari kumirira Democratic Party amai Kamala Harris. Mukuzeya nezvenyaya yesarudzo iyi Jonga Kandemiri weStudio 7 apata nengo yeDemocratic Party vari mutungamiri wesangano rePumulani Minnesota African Women Against Violence muzvare Comfort Dondo pamwe nenengo yeRepublican Party vari mukuru wesangano reGlobal Exchange Program International vaInnocent Ndenda. Atanga nekubvunza vaNdenda kuti zvii zvavari kutarisira musarudzo idzi.
Ndiri kuona hangu maelection acho achanga ari mangange asi kuve mangange kwaari ndinotarisirawo kuti vanhu vachange vachitarisa kuti vachange vachivhotirawo zvinhu zviri kuiswa nemaRepublicans patable kuti vaone kuti zvichange zvichivabatsira sei mukurarama because kune maissues akawanda anove nhau dzepolicy nekuti vamwe vedu vari kunyanya kutarisa kuhunhu but hunhu ndewo munhu one asi mapolicies ndeyevanhu vakawanda anove anobata nyika nekuti tiri kuona isusu kuti vanhu havasi kutarisa maringe nekuona kuti mapolisi anozoita kuti nyika inge ichitongika kwemakore mana achange akaita sei. Tine makore mana atapfuura taona kuti takapromiswa zvinhu zvakawanda hazvina kunobatika nekuti vanhu vaingopromisa vachitaura nenyaya yekuti vanenge vachinyomba kana hunhu hwemunhu asi mapolisi tikatarisa zvese zvatakapromiswa hatinei chakabatika. Izvi nezveikonomi payave hapana kunaka mukaona tese matengero atiri kuita kana fuel ndofunga takapinda yanga yaita kuma $2 something enezvi yakwira zvisingaite economy most of the things my rental everything is getting up.
Muzvare Dondo, nyaya yatiri kukurukura yesarudzo dziri kwamusi wechipiridzo muchionawo kubva kubato renyu nezvataurwa navaNdenda.
Ini maideals angu anga atombori Republican Party asi nekuda kwemamiriro atakaona nyika ino yakaita nepasi rose apa vaDonald Trump vakaita mutungamiriri wenyika takaona kuti President Trump ndi president vasingaunze vanhu pamwe chete takaona vachikurudzira Monga Mupopoto, even my international relationships edu, vachitivo kana even my African countries vachimadaidza nemazvita asina kumira zvakanaka. President Trump kubvira vachita president munyika munomu, takaona kushushikana kwevanhu vatinoti maimmigrants vabva kure. President Trump kwandiri ini vanowanza Monga Mupopoto pakati penyika. Ndikatarisawo zvakare panhau yemaanoti mareproductive rights. MaRepublicans vanowanza kuti vataura nyaya yemareproductive rights sekunge inhau yekungouraya. Asi it goes deeper than that. Reproductive rights haingobati nyaya yeabortion, inobata zvinhu zvinoaffecta madzimai. So ini semunhu akamirira madzimai ndiri kuvhotera nekusapota mai Kamala Harris. In fact ndiri kushanda nadirector wavo muno Minnesota kuti maimmigrants aende kunokasta mavhoti avo early kumaballots.
Vande ndamanzwa zvataurwa namuzvare Dondo, tipeiwo maonero enyu nezvamunopesana nazvo kana kupokana nazvo kumapolisi amuri kutaura yaya.
Ndinopokana nezvakawandisa nekuti vari kuti havagone international relations, but tiri kuona kuti vaTrump vakaenda vakanopodza hundo kuKorea, ndoma international relationship ka. Vakaenda vakataura naPutin kuRussia kuti mira hundo, vakataura neIsraeri kuti aiwa mirai zvamuruda kuita izvi pakati pePalestine. Anovema international relationships, but mai Kamala Harris vanga vari muofisi kwemakore mana vese vachitonga navaBiden. Mai Kamala Harris izvozvo vamuri kutaura kuti vari kuita international relationships. Do you know she never been to Europe? She never had any ties with any European country. Hapana border takaona va Biden vakavaitira zvakanaka, vakachimanage border kana kuborder kwacho havana kusvika. Vanongotaura chete. Saka munhu anongowawa ata pasina action, hapana zviripo. Asi tinoona kuti vaTrump vakataura chiri. Vanowanikwa vachinochiita.
Tezwe kuna muzvare Dondo, pindura itinzwe.
Vakaenda kuKorea, vakaenda kuRussia, ndokune maprize avo. Asi President Trump vakataura kuti African countries, enyika sandigone kutaura pamhepo pano. Nogona kutarisa kunochigugla. Saka munhu ane mafungiro iwayo, ane muono iwoyo, handione akakodzera kuita president. Munyika muno manisati namboona pekuti maRepublicans vanoti taakumbosiya bato redu tiindose president vekumadhemokrats. Kune yatinoti hanzi choose the lesser of the evil. Mai Kamala Harris pane panenge vachitoreshawo hatina kuti zvoni vari perfect. Asi ndikatarisa between Donald Trump naKamala Harris, aiwa pari zvino ndinomira pana Kamala Harris nekuti ndoona kuti Donald Trump ane maextreme views asingabatsire progression ye those same very freedom akaiswa muno munyika.
Ndidzoke kwamuri vandenda. Pane vamwewo vari kuti mashoko ari kutaurwawo nevari kukwikwidza vakamirira Republican Party vaDonald Trump mukutsvaga rutsigiro, mashoko anoparadzanisa zvizvarwa zveAmerica. Munoti
ya papo ndogona kuwirirana napo. Munoziva there are people with a bold character. He is not a politician by nature. Asi munhu anoita mincing their words. Munhu asinganyatsozive kutaurawo zvimwe zvinhu zvepublic. But at times his action doesn't tally with my words anotaura. Zvimwe zvacho anozotsurwa. Munhu wenyama. Asi action yavo pamabasa. He works because avashandi vari vega. It's a party. Ndosaka ichinzi party policy. Ndosakanakirawo America. But chandofarira ndechekuti munhu ari bold pane zvaanenge ataura. Asi munhu anongofadza vanhu. Pane vanhu vanongotaura tikatarisa MS Biden Harris administration yakapromisa vanhu zvinhu zvakawanda. But none of those things they did.
Ndodzoka kwamuri muzvare Dondo. Tiri kunzwawo kune vari kuchemawo zvakare kuti mashoko ari kutaurwa nemutungamiri wenyika vaJoe Biden ari kutuka vanenge vari kuRepublican Party. Munoti
zvinongoti izvo zvinowanikwa mumakwikwi kana even kuchikoro vanhu vaitoimba dzimbo dzokutukana. Asi mukazopedza mutambo makoching anoti aiwa fariranai inhau yemakwikwi. Asi ndechokupedzisira hangu chandoda kutaura ndechekuti kana mukafunga zvakataurwa naJohn Kelly akashandira Donald Trump apinda musarudzo dza2024 munomu achiti hatidi kuona baba yavavo pachigaro. Anoti iye vaimbo vemukuru wenyika ava vane kakuita kavo kane kahu dictatorship mukati. Saka tinoda kuti tinge tine munhu muwhite house and not defend
our freedoms. Avo vanga vari nhengo yeDemocratic Party vari kutungamirwa wesangano rePumulani Minnesota African Women Against Violence buzvare Comfort Dondo vari parunare kuMinnesota kwakare muno muAmerica. Manzwawo zvakare kubva kunhengo yeRepublican Party vari mukuru wesangano reGlobal Exchange Program International vaInnocent Ndenda vari parunare kuTexas muno muAmerica muhurukuro yanga ichikokerwa naJonga Kandemiri weStudio 7. Vatereri, mazuva ose anotevera tichange tichikupai nhau dzine chekuita nesarudzo dziri kuitwa muno muAmerica nemusi wechipiri svondo rinouya. Musakanganwe kuenda padandemutande redu reFacebook kana reWhatsApp neTwitter yave kunzi X ne YouTube kuti munzwewo zvinenge zvichiitika. Tinokumbirawo kuti mutumire maonero enyu muchitumira mazwi kana kuti mashoko pane zvesarudzo idzi pa WhatsApp namba dzedu dzinoti 202-465-0318. Mapurisa aburitsa mashoko padande mutande reX achiti vanhu vashaya munjodzi yemumugwagwa waitika nenguva dza5 mangwanani mugwagwa weHarare Bulawayo wakwira kubva pavanhu vashanu kusvika pavanhu vanomwe. Izvi zvinonzi zvakonzerwa nekombi yabonderana nerori ranga rakatakura mafuta ekufambisa dzimotokari. Kombi ndiyo yanzi yakonzeresa njodzi iyi. Vafa vanonzi vaendeswa kuchipatara cheSali Mugabe muHarare. Zviri kubuda musarudzo yekuBotswana zvinoratidza kuti bato rinopikisa reUmbrella for Democratic Change riri kutungamira mukuverengwa kwemavhoti kuri kuitwa pari zvino. Bato riri kutonga reBotswana Democratic Party riri kutungamirirwa nemutungamiri wenyika iyi vamokwetsi Masisi rinonzi harisi kuita zvange zvakatarisirwa. Asi vamwe vanoti panogona kuumbwa hurumende yemubatanidzwa kana pakashaya anokunda zvine mutsindo. Mukuziya nezvemamiriro akaita zvinhu kuBotswana pari zvino, tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika Dr. Freddy Mutenheri.
Pari zvino zviri tense, tingangoti it's early days. Mavhoti achiri kuverengwa, asi kuti pane pattern iri kutofomeka yekuratidza kuti pamwe zvingangodero kuti opposition ingangokwanisa kupinda muarea yeruling party. Asi chendiri kuona ndechekuti mamiriro ezvichaita ndesezvakaitika zvatakaona kuSouth Africa, kuti hapazenge pachimbovi neoutright winner, asi kuti pamwe President Masisi vachabva vazonzi naChief Justice aiwa former a coalition kana kuti vaboko dhuma ndovachaudzwa izvozvino kuti ndiwo opposition yakati kurei. Saka zvichiri hazvisati zvanyatsa kubuda, asi sezvomunongoziva mabudisirwo anoitwa maresults emunyika dzedu dzekunoku kuchamhembe kuAfrica, kunotangwa kuchibudiswa maresults eopposition kwavanenge vaine support yakanyanya sekumadhorobha. Maresults iwawo anobva abuda, vanhu vobva vava neexcitement yokuti pamwe zvavakuita. Saka ndo patichiri iko zvino.
Ko kumakanzuru vati vapedza here kuverenga?
Kumakanzuru akati afamba. Ndokwa tiri kunyanya kuona UDC iri kubuditswa ichi wina zvakati kuti. Asi kuti titi tatitava netali chaiyo yokuti vangani hatisati, asi kumadhorobha DC iri kuhwina chaizvo. Kumaparlamentary kune mamwe atoti verengwei, and so far kwatoita atingati maupsets. Vanga vari minister wesports vanonzi vaRakgare atoruza. Tanzwa futi kune imwe constituency kuna secretary general weBotswana Democratic Party kuti naikoko vari kuruza. Saka muchabva matoona kutoti ivawo vari kuruza ivavavo ndivo vakuru vakanyanya vanga vari around President Masisi support system yavo.
Kuti bato rinzi rakunda muBotswana rinofanira kunge rine zvigaro zvingani?
Nengo dzeparamende i61, bato rinohwina rinofanira kunge rine 31 maMP. Asi mutemo wekuno kuBotswana unoti kana pasina anenge abuda ne 31 idzodzo, masimba pari zvino ari kuna Chief Justice. Saka Chief Justice ranobva ati parliamendi igare, parliamendi ndoyobva yazoita iyo zvekuvhota kuti kandidati wetinovhotera ndiani. Saka zvine zvakubva nokuti mapato anenge akurukurirana here kuti vaone kuti toisa ani kuti aive president. Vakasawirirana zviri kunzi panenge paine kudamukana we7 days wekuti Chief Justice zvakare anokwanisa kuti aiwa dzokerai kuparlament ikoko mundotitsvagira kandidati chaita president. Kana zvikandoramba ikoko kuda ndokunenge kwakuzoitwa zviya zvokunzi maelections achiitwa rerun.
Nyanzvi munyaya dzezvematongero enyika Dr. Fedius Mutenheri vachitaura vari parunare kuBotswana. Vatereri, tinokumbirai kuti mubatane nesu padande mutande redu reWhatsApp moenda pakanzi updates motsvaga pakanzi VOA Shona Channel. Kana mava apa, munokwanisa kutifarira kana kubaya pakanzi follow. Munokwanisa kuenda pa Facebook page yedu patinokupai link yeWhatsApp yeVOA Shona Channel. Tinokupai nhau dzinenge dzichiri kupisa. Govanai nevamwe nhau dzedu dzeStudio 7 dzinotema dzisina divi radzakarerekera. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanoona nezveutano muLebanon vanoti vanhu gumi nevapfumbamwe vafa nhasi pabhombwa guta reBaalbek nendege dzemauto eIsrael. Maawa mashoma nzvimbo iyi isati yabhombwa, Israel yanga yati vanhu vabude kumabuda zuva kweguta iri. Israel inoti iri kurwisa varwi veHezbollah. United Nations iri kushora zvaitwa neIsrael izvi. Hondo iyi yakatanga mwedzi wapera mushure mekunge Hezbollah yapedza mwedzi yakawanda ichikanda zvombo muIsrael. Vamwe varimi vekugokwe South vanoti vave kurima mavise kana kuti mawatermelons sezvo ari kuvapa chouviri kudarika zvimwe zvirimwa. Mutori wedu wenhau Tobias Mudzingwa akashanyira dunhu iri ndokuti panyaya inotevera.
Varimi vakawanda vemudunhu reGokwe South vanoti vava kurima mavisi sezvo ari kuvapa mari yakanaka chose kana zvichienzaniswa nezvimwe zvirimwa. Murimi akatanga kurima mavisi kana kuti manwiwa mubindu rake ndiva James Siwela, avo vanogara mudunhu raishe Sai mubhuku ramuzvara mhaka. VaSiwela vanoti vakatanga kurima manwiwa mushure mekuona zvaiitika kumvuma.
Kuti nditange kudyara mavise aya ndakazvidzidza kubva kumvuma. Ndikatanga kudyara mavise aya kubva mu2018. Pandakatanga kudyara mavise aya ndakaona ine achindibatsira zvakanyanya. Vana vangu vachiwanawo kurarama chikafu vaikwanisa kuchiwana. Mombe ndakatenga kuburikidza newatermelon randakabata ine crimson sweet.
Mumwe murimi akatanga kurima mavisi gore rino mubhuku ramuzvara mhaka vaDennis Katazo vanoti chirimwa ichi chashandura upenyu hwavo.
Nemamiriro akaita kuzhika zvinhu zvavo zvakatouma pakati posa apa, asi ndakutokwanisa kutoti vana vararame nenivo pamba pangu paratidze kuti pari kudyiwa, vana vanodya vanouratidza kuti nemufaro. So ndikaramba ndiri pazviri ndoona kuti upenyu hwangu hungatoendeka.
Asi mumwe murimi vataura izingwevhu vanoti ruzivo ruchiri rushoma muvarimi vemavisi.
Tazoda kuita project yemavisi kutsvagawo mari sezvo zvakaoma kudai nyika ina mari. Rubatsiro rwatingada nderwekuti tiwane zvekushandisa pakudiridzira. Pamishonga hatina mishonga yacho yekushandisa, zvingoshandisa mishonga isiriyo kungotiwo zviti, asi hazvizobudi sekutarisira kwatinenge takaita.
Varimi ava vanoti pamwedzi mina yavanorima mavisi vanogona kuwana mari iri pakati pechiuru nechidimbu chemadhora ekuAmerica $1,500 kusvika pamadhora zviuru zvina $4,000 kana varima nzvimbo inosvika hekita. Varimi vakawanda vanoti kurima mavisi kwave nani pane kurima donje iro rainyanya kurimwa munzvimbo iyi sezvo mari inobva mudonje iri shoma uye richida basa rakawanda rinosanganisira kusakura, kufirita donje iri kuti risavhiringwe nekuputika. Sabhuku webhuku rekwamuzvara mhaka vaNobert Dube vari kukurudzira vamwe vagari vemunzvimbo mavo kuti varime mavisi asi vachichemawo nedzimwe mari dziri kuzotengwa nadzo chirimwa ichi.
Pari zvino vanhu vari kutora makave vari kutora nepurizi dzavanoda. Izvi tichida kuti tiwanewo purizi yatoda, ivo vari kuita zvokuti pamapurizi. Saka tatikumbira kuti kana kuri kwokutiwo pane vanokwanisa kutitsvakira mamaketi maitifoni ravo tova tichinotengesa toga tichiwana mari iri nani kudarika yatiri kuwana.
Nyanzvi munyaya dzekurima mavisi uye vari murimisi vaKnowledge Mavivi vanoti zvakakosha kuti murimi azive zvinodiwa pakurima manwiwa aya.
Kana tasarudza kudyara manwiwa tinofanira kutanga kuti mavhu edu aongororwa kuti tizive kuti mufudze watinoisa wakawanda sei uye mafotereza atinoda kuisa akawanda sei. Chechipiri, tinofanira kudyara mumunda wakachena. Chechitatu viki roga roga kana zvichibvira tinofanira kuisa mishonga imwe uchidzivirira zvirwere imwe ichidzivirira tupukanana. Tinofanira kunge tine mvura yakanaka yakakwana.
Nyanzvi mune zvemaindastiri uye vari sachigaro wesangano reCEO Africa Roundtable vaOswald Bina vanoti varimi vemavisi ava vanokwanisa kuwana mari yakawanda pabhizimusi ravo dai vabatsirwa neindastiri yechirimwa ichi.
Saka zvamuri kuona kugokwe inyaya yekuti izvo hatisati taane mari njere nechido chekuti tinge tichigadzira maindastiri nemichina inokwanisa kubatsira varimi vanoita manwiwa, vanoita chibage, vanoita madomasi, vanoita zvakasiyana siyana kuti tinge tiine atinoti marural industries.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rehurumende pakurudziro yavabina pane huwandu hwemanwiwa ari kurimwa pagore rega rega. Asi varimi vakawanda vekugokwe South vanoti vacharamba vachiwedzera goho ravo remanwiwa sezvo chirimwa ichi chichiita zvakanaka munguva yemvura shoma uye chiine basa shoma rinodiwa kudzamara chakohwewa. Asi sekutaura kwevakawanda, varimi ava vanoti vanodawo ruzivo rwepamusoro pamarimirwo nemakohwerwo echirimwa ichi uye kuti munyika muve nemusika wakanangana nechirimwa ichi. Manwiwa anonyanyorimwa muZimbabwe ndemhando yeCharleston Grey neCrimson Sweet. Ndakamirira Studio 7 ndiri kugokwe South, ndini Tobias Mudzingwa.
Iko zvino yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Makadini Studio 7 makadini. Tatambura kuno kwatokwe mukosi mumwenezi takabviswa nedhamu tokwe mukosi tikaiswa kumwenezi kwadi 13. Vatungamiriri vedu vanoti Ezekiel Ndavani, Sheila Chikomo ndo MP, ndozoya vashe ndivachitanga. Saka zvokwadi kuno tatambura tava kutamisiwa zvekubviswa mafoekta avakatipa vavakutidzingirira pasina mubhadharo. Pasina mubhadharo futi tava ne 13 years takabva kwatokwe mukosi 2013-2014 tiriko mumwenezi. Izvezvo vanhu tava akatatiporesa mugoti asi vava kutidzingira pasina mubhadharo. Hurumende yava munangagwa yafungei yatifungire kuno tiri kuchema.
Shiko pano pamusha weStudio 7 ndinoda kunzwawo kuti chii chemakabudisa baba munangagwa kuti pa state of president yacho imakazvo makanasa kutaura zvine zvinopepfunduso kuona weZimbabwe pa-state of president yacho iyoyo. Mwakataure chiko paya pamanzwa apresident echipenyika
pastudio 7 makadini kuvashamarari vateereri vose vestudio 7? Munoona nyaya inoita vamunangarwa iyi yokundodzidzise dzimwe nyika kubiridzire sarudz inorwadza. Tarisai mone mafiri aita vanhu vemozambique shuwa. Zvokwadi pakaipa de vakangogara zvavo vakangotaura kuti isusu takarwira mapato esa akarwira hondo haapikiswi dai kusina kana maopposition party mudzinyika umu. Chiona izvozvi zvikubva papinda vamunangarwa pahusachigaro. Sadak yatoshata kudarika zvayakanga iri.
Makadini. Indinonzi Muresi, ndinogara kuBitrace. Ndoda kuti nditaurewo nenyaya yangu yekambani yandaishandira, kambani inonzi VS Security. Saka ndiyo ndaida kuti nditaure nezvayo kuti muibudisewo pa radio kuti kana zvichifamba zvakadai toita sei. Ndaishanda pa-T1. Ndishanda kuT1 kudaro. Mari dzangu havana kundipa, yaJuni naJulai havana kundipa, neyaDisemba last year. Nanhasi hakuna zviri kungoitika, chero kuti tinde tinoripota kana kuti didi, hapana chiri kufamba. Saka handizivi kuti ndoita seiwo nekambani iyoyo.
Pastudio 7 ndokumbirawo muise manzwi angu aya kumhuri yose yeZimbabwe nevanenge vachinge vakateerera. Ini ndaidawo kubvunza maringe nerubatsiro rwuri kupuwa Zimbabwe iri kuti rwuri kumboendepi, nekuti tiri kunzwa kuti ana Russia vabudisa matanaji akati ehwi egorosi ava vati pachibage mari mamillions and some millions. Zviri kumboenda kupi? Because kune amwe mativi eZimbabwe hatisi kutombozvinzwa kuti koko zvino izvozvo zviri kuhorwa kana kuti tinotomboziva kuti zvinofamba sei.
Aiwa, tinotenda zvikuru vateereri vedu vakwanisa kupinda muchirongwa chanhasi vachipa pfungwa dzavo dzisinei neStudio 7. Aiwa, sezvo nguva yedu yapera, regai tiende kuna mutungamiri Nkomo achitipa nhau dzeIsiNdebele. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
kuisikati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwaka zomuhle lamhlanje kungolwesine mhla ka 31 kumfumfu 2024. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngivakatshele abayithi Maricopa County eArizonali engubonileyo ukuthi ukhetho uyafakwa imali.
Abancintisa kukhetho lukamongameli weMelika basabalele elizweni lonke bedinga usekelo sokusele amalanga amahlanu kuphela ukuthi kuqhutshwe lolu khetho.
Vele ngisupport indoda uDonald Trump. UDonald Trump into engumthandela yona ayi-1 ukuthi khona uyindoda ethi nxa ikusola iyakutshela, ayimelele ukuthi uze usuke khonapho.
AbeZimbabwe labo bayalulandela ukhetho lweMelika. Umndeni wenduna ebhubhe ngeviki edluleyo uMarupi ithi ikhathazekile kakhulu ngokutshona kwakhe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abancintisa kukhetho lukamongameli weMelika basabalele elizweni lonke jikelele bedinga usekelo sokusele amalanga amahlanu kuphela ukuthi kuqhutshwe lolu khetho. Umsekeli kamongameli unkosikazi Kamala Harris okubandla lamademocrats lowake waba ngumongameli umnumzana Donald Trump omela ibandla lamarepublicans namuhla bakhankasela ukhetho beseMilwaukee, Arizona, Nevada, New Mexico kanye lakwezinye indawo ezitshiyeneyo. Badinga abangakavoti labanye abathi kabacabangi ukuthi kabakacabangi ukuthi bazavotela bani. Okwamanje kulabantu abedlula izigidi ezingamachumi amahlanu 53 million asebevote kusigaba sokuqala sokhetho lolu i-early voting. Kusenjalo idale le-Supreme Court selivumele isabelo se-Georgia ukuba sesule amagama alabo abacatshangelwa ukuba bavota ngokungekho emthethweni. Esabelweni sePennsylvania, usomabhizimusi umnumzana Elon Musk uyaqhubeka ngomkhankaso wokunika imali enengi labo abazavota kulokho okwaziwa ngokuthi yi-lottery. Iziphathamandla zaleso sigaba seziphanyeke lolu daba emthethwandaba. Odabuka eZimbabwe kwele Melika okuhlelo lwe Hubert Humphrey Fellowship umnumzana Nkosikhona Diviti ulandela ukhetho lolu eseArizona.
Esengunazelele ngokhetho lweMelika ikuthi khona ngivakatshele abayithi Maricopa County eArizona ngale engubonileyo ukuthi ukhetho uyafakwa imali ukuthi ukhetho lube kahle. Engutshoyo ukuthi izekhi njengathi kweZimbabwe kuyafakwa imali, ithola amakhompyutha, ithola ama-systems okutabuleta, kwenzeka ukuthi into zonke zingabi manual ukuthi uyathatha iphephuthi lapha uthini sokuthathwa kuyisiwe command center ngemoda. Hayi, lapha bayenzi khona lokhu, bayatabuleta njengemtshina, information yakhona yonke kusenzakala, uyabubukele kuscreen ubone ukuthi kuhamba njani, kutshintsha njani le into ezinjengazona lezi. Njalo abantu bakhululekile ukukhankasa, bakhululekile ukukhulumisana labantu. Ngubonile lami e-Arizona State University, ngibona abantu abatsha bexoxisana labanye abantu abatsha bebakhuthaza ukuthi babhalise ukuvota. Njalo kuqakathekile kakhulu ukuthi sinazele ukuthi ukhetho lwalapha luyafanana lolweZimbabwe, kodwa indlela olwenziwa ngayo kutshiyene kakhulu kakhulu.
Kambe kuyini ongawufunda, Isaac, ukhetho lwalo?
abangakufunda ukuthi kona kwesinye isikhathi nxa sikhuluma ama elections eZimbabwe i-election ngama numbers installation ukuthi ama number ona la sinyakwazi ukuthola yini kathesi asithi akukhothola uphelileyo nyakwazi ukuthola yini kathesi ngiwathola nga so inginazelele lapha ukuthi kona i-transparency is big abantu baya kwanisa ukuthi bathole ukuthi bavote njani anytime sesingakuyela ungoku 4 years ago ngo 2020 uyathola ulonke kukhona usungazithathela uzivalele wedwa uku analyze nxa ofisa kodwa asikutholi kangako ngaphe ekhaya ukuthi bona uthola ukuthi into zikakhetho lika 2018 asungangazitholi sokwadlula
kuzo zisizwe phela abanye balapha bathi ukhetho luyaphekwapheka lapha
yeah bakhona abanye lapha bathi kona ukhetho luyaphekwapheka kodwa engunanzeleleyo ukuthi Arizona ingathi ngesikhiwa yi-swing state so kule focus eningi kulaba abazombangazwe angazi ukuthi uTrump ufike kangaki laphana umbe 4-5 times lo Kamala la maybe 4-5 times so bakhankasa kakhulu endaweni yonaleyo ngoba yindawo eqakatheke kakhulu kodwa esingakufunda ukuthi khona ama process abo lonke improve siyaphambili so nxa kule kube lohlupho oluthile alulungisizwe and part of ulungisiswa ukuthi ngama tabulation machines amanje ngizalinika iexample ukuthi kona eMaricopa County last election ka 2020 bebekhuluma ngakho ukuthi ama printer abo a overheat abaningi agcine ngasasebenzi kahle kanti sebethe ngabanye ama print sebekhangelela ukuthi abasoze bebe le same problem ababelaye ngo 4 years ago so kumele ukuthi ukhetho lwethu lube lonke lukhula lu improve lusiyaphambili kungabi lonke ukukhuluma into eyodwa njoko njalo nje every after every election
long umnumzana Nkosi Khona DBT odabuka eZimbabwe okuhlelo lwe Hubert Humphrey Fellowship obexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 ekhona pa eWashington DC kusenjalo abeZimbabwe badlana ingqondo ngokhetho lweMelika lolu oluzaqhutshwa ngeviki ezayo ngolwesibili kulaba sekela unkosikazi Kamala Harris owebandla lama Democrats labanye abathakazelela owayengumongameli umnumzana Donald Trump yena omela ibandla lama Republicans uGibbs Dube we Studio 7 uxoxelo umnumzana Greta Spanda othakazelela uTrump lo mnumzana Fortune Mlalazi osekela uKamala Harris uSpanda usungula lingxoxo
vele ngisupport indoda uDonald Trump. UDonald Trump into engumthandela yona ayi-1 ukuthi khona uyindoda ethi nxa ikusola iyakutshela ayimelela ukuthi uze usuke khonapho. Khonokho ngiyamthandela khonokho kakhulu njalo nje futhi ngibe sengumthanda futhi ngokuthi indoda ezwisisayo esikubonile futhi ukuthi ama-Americans yebo yeba le power kodwa ke kulesidingo sokuthi ukukhulunyiswana ikakhulukazi ngodaba lolu lweRussia leUkraine ngiyamthanda kakhulu ukuthi athi ulesifiso sokuthi impilo yana ime lezi mpi zonke lezi se-Middle East sokho nokho nje kuyangenza ukuthi khona undoda lo ngimthande kakhulu lumama lo hayi uHarris angimzwisisi lokuthi uyini ngoba umama lo uyazi umuntu omnyama likhaladi lakithini kumbe likhaladi lesikoleni angumzwisisi kahle umama lo so ngalokho esebandleni leneli futhi elika Joe Biden elokuhamba besilwa nabantu bebulalisa abantu hayi mina le nto angizwisisi leyo
mhm baba Mlalazi uyamuzwa ukuthi lapha ke ubaba Sibanda akungene konapho baba Mlalazi
yeah ngiyamuzwa ubaba Sibanda uthando lwakhe ngi ngama well ngo Donald Trump not ngama Republicans per se because ngicabanga ukuthi what Donald Trump represents is not what ama Republicans aku represent ay esikhumbula ukuthi i-politics yase-America is two-way. Lanxa kuya kube lama third forces here and there, but it's generally two-way, ama-Democrats lama-Republicans. Bonke bale one thing in common, uthando lwelizwe labo. Now, sibona uDonald Trump representa ama-fundamentalist or ama-extremist, ama-racist, ukhangele ngento azikhulumayo yena uDonald Trump lento azenzayo usesolwe kakhulu ngabantu ayesebenza labo abathoyo bephuma emgceke bethi hayi undoda kalungelanga ipower including abantu ade bekwa administration yakhe Now, tinage esi vumelana lohlelo lwama Democrats. UKamala Harris aso muntu omutsha ku system ye government. Uke waba involved lama states as a prosecutor, useve involved kakhulu as a vice president. Now, kuba nzima ukuthi simjudge nge performance yakhe, especially kule economy esikuyo umhlaba wonke. When amazwe amaningi abe affected kakhulu, especially after corona, siyabona ama economies are not functioning, but ama Democrats have tried to remain afloat, have tried to defend even their allies, ama allies abo in the name of Israel, ama allies abo njengabo Ukraine, which is what is important. Than umuntu ozaba le rhetoric yokuthi kufanele impi ime sizayimisa by hook or crook. Sikhumbule last election uDonald Trump ayele involvement njalo ngabo labo Russia and stuff like that, when there was a suspicion ye interference njalo uTrump ngabantu abangathatha ukudliwa kumbe ukuluza, like sabona udlame olwaba khona after ukuluza kuka Trump, which is an extremely bad thing. Abantu kufanele in a democratic society you must accept ukuthi kwesinye isikhathi abantu asizoba kuvotela. So uTrump, it's all about him and his empire and nothing else about America and the world.
Ubabulalaza ukuthi umnumzana Trump akukhanye lokuthi umeleni njalo lokuthi wakwazama ukuthi amise ukuthi kungene uhulumende omutsha, pho ke wena unxa kunjalo umthandelani njalo into azenzayo asihambelani laba kubandla lama Republicans. Ngena khona baba
angizwisisi nxa kungathiwa khona ubaba uTrump kazwisiseke ukuthi wenza ngani, ngoba ungazi ukuthi uyalandela ngisho lama campaigns akhe, ngundoda okhulumayo labantu labo betshengisa futhi ukuthi khona no undoda lo bamthanda ngoba umela ukhuluma kuhle ukuthi umela ama-Americans yena. So ngalokho ama-Americans bonke bakhanya ukuthi bayamzwisisa, ikakhulukazi ama-Republicans ona la ohambe siya campaign khona nxa sithi ngiyamlandela mina. Mina ebese ngibuya kokwami njengoba ngijile ukuthi mina ngumthandela khona ukuthi ukhuluma iqiniso lakhe ayikho khona yena. Ukuthi kuzondisa ubani, kuthabisa ubani, ngumthandela khona ukuthi kalandaba lakho lokho.
Nxa sesigangela ke uhulumende obalulekileyo, akutsho ukuthi idemokrasi lapha siphela ngenxa yakhe.
Mina ngeke ngisho ukuthi idemokrasi siphela ngenxa yakhe, ngoba nxa epromota ukuthi abantu bakhulume izinto abazifunayo, mbona ngani nguye ophethe idemokrasi esidukwini kanye ngokuyakhulula abantu ukuthi umuntu wena khuluma into yakho oyifunayo wena. Uyabona nawo kungela muntu okumele umesabe. So ngalokho ngumbona mina ebambe inkululeko yabantu ngaleyo ndlela.
Mhm. Baba Mlalazi umphendule khonapho ke ubaba Sibanda uhle ugqiba uhlelo.
Baba Sibanda, ngiyakuzwa uTrump lelungelo lokubana acho lokho akukhulumayo. Nxa ukhumbula ukuthi ekuqaleni ngithe mina uTrump represents ama fundamentalist kumbe ama extremist or ama white supremacist ase America. Sibabona ngebehavior yabo after kokubane sedliwe nguJoe Biden. And eyibona abantu abaqhubekayo ungalalela le message yakhe kuma campaigns. Ngumuntu o spreader i hate against labo ababiza bethi ngama foreigners, against Mexicans and others, and ngumuntu o blame abanye abantu for ama ills asekhona ku society. Lento siyayithola emazweni amaningi abangafuna ukuthatha khona i responsibility emazweni njengabo South Africa. Siyazi kulamanye ama political parties a blame abanye abantu ngama social ills that are there. For instance, gun violence is a disease in America, and those crimes are caused ngabantu bonke nje kungela mhlobo. Kodwa bona uTrump, not ama Republicans, uTrump le campaign yakhe baba spreader i message ye hate against abanye abantu who are not originally Americans, which is against the culture America in general. Sithemba kubana uTrump ekasoza wine kulolu khetho ngoba indoda vele esikhumbule convicted against ama crimes acommitted njengabo felon, which is a big crime. Nabantu abamsupportayo abanjabo Elon Musk abafuna ukwenza i vote buying egcekeni ukuthi sizanikeza abantu imali engaka, okuyinto eyenzakala emazweni apua ase Africa agcina ama detectors iba benzi ivote buying. Unfortunately mbone ngani khono ku American society akuvumalakalanga enjalo kakukho abantu baza ku reject.
Lapho lizwe umnumzana Fortune Mlalazi osekela ibandla lama Democrats. Lo mnumzana Greta Sibanda ohamba lela ma Republicans.
The Voice of America, VOA.
Lidonsa nzima ibandla elibusayo kwele Botswana, ele Botswana Democratic Party ekubalweni kwamavoti kulandela ukhetho oluqhutshwe ngolwesithathu. Abanye bathi nxa kukhangelwa impumela esiyethulelwe uZulu, umanyano wamabandla aphikisayo we-Umbrella for Democratic Change ulakho ukunqoba. Umqondisi Dube uyalandisa.
I-BDP yilo lodwa iqembu eselibusele eBotswana selokhe ilizwe lathola uzibuseko leBrithani ngomnyaka ka-1966, kodwa kukhanya umbuso walo usungatshabalala kumbe uxege okumangalisayo kulandela ukhetho lokudinga uhulumende omutsha oluqhutshwe ngolwesithathu. Impumela esikhona itshengisa ukuthi ibandla le-UDC lithethe izihlalo zecouncil ezidlula ongamashumi ayisithupha ekhulwini, noma nje enye impumela ebangakayithulwa ngesikhathi sokuya emoyeni. Kudale lephalamende i-UDC bikhandelwe ukuthi inqobe kundawo ezingamashumi amahlanu ukubalwa kwezinye kusaqhubeka okutsho ilakho kwengeza ihlalo zayo. Ukuthi ibandla libuse lidinga ihlalo zamalunga edalele parliament ezingamachumi amathathu lanye i31. Ibandla le-BDP belisilela endaweni eziningi, kwezinye liphume lingelesithathu ngemva kwelinye eliphikisayo leBotswana Congress Party. Imizamo yokukhuluma lesikhulumi se-BDP phezu kwempumela esikhona edlule ibandla lelisithi lisalinde ukuthi libone ukuthi kuzahamba njani kusiyaphela ilanga. Kusenjalo abeZimbabwe abahlala kweleBotswana bathi noma nje kade sebejayele ibandla elilodwa le-BDP abalavalo noma kungangena eliphikisayo. Umzana Ntokozo Thebe utsho umbono wakhe phezu kwempumela ethulwe lamuhla.
Kuzaphenda mbijana special salabo kufika i-opposition ingathatha umbuso ngoba ivele ithembisile before ukuthi izabupha amafindo lapha lalaphana. Nxa i-ruling party ingadliwa kungani kuzaba nzimanyana especially kwabokuza ingasatsho ngokuhlala kodwa ezigabeni zokusebenza.
Kodwa uThebe uthi kungaba umnyama ongelampisi ngoba iningi leyethuka ngesikhathi kungenwayo ngumongameli umnumzana Ian Khama.
Even u-Ian wathi engena abantu bathi kuzaba nzima kodwa kwagcina ku-right. Akula ilizwe elingela ama-foreigners. Even now America it's welcoming ama-foreigners. So asingethukini as long sisesimweni esi-right.
Ngaphansi kombuso kamasisi ugijimisana labaphila kweleBotswana bese kwehlile njalo bezama ukwelula isandla othabe ezibabhe bangene besebenzisa izithupha. Kodwa wonke la manyathela achothozwa kakhulu ngamabandla aphikisayo. Omunye weZimbabwe umzana mkhululi moyo uthi basabukele ukuthi ukhetho luhamba njani bengazi ukuthi kusasa imumetheni.
Kodwa hayi ukhetho lohle kakhulu lapha eBotswana, kuyajabulisa indlela abenza ngakhona.
Kusenjalo ocumula ngezombusazwe esekolitshini le-University of Botswana isikhwica mfundo Zibani Mountaini uthi inkohlakalo ukusalakala kwemsebenzi ngokunye ukuhamba phambili ongabe kudale ukuthi abantu bengavoteli i-BDP ngobuningi.
We have corruption.
Inkohlakalo iphezulu kakhulu. Lokhu kwaqhamuka umkhuhlane we-COVID, i-corruption isiphezulu okumangalisayo okudale ukuthi isikhwama sikahulumende sale singelamali.
Inhlanganiso eqhuba ukhetho kweleBotswana e-Independent Electoral Commission ithi ikhangele ukukhipha impumela ngokupheleleyo kusasa. Ngaphansi kwesisekelo sombuso ibandla lamalunga edali lephalamende amaningi yilo elikhetha umongameli welizwe. Ngumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7 ngisabron kweleBotswana.
Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umthethwandaba wakwele Kenya usunqume ukuba uhulumende ulelungelo lokuthathisa umsekele omutsha kamongameli umnumzana Kithuri Kindiki isifundo sakuqala sokuqala umsebenzi. Amagqwetha alo obengumongameli umnumzana Rigatha Gachagua wasuswa embusweni kulandela ukutholakala kwakhe lamacala enkohlakalo. Waphanyeka udaba lolu emthethwandaba ezama ukuvimba umsekeli omutsha ukuba angene esikhundleni sakhe. Iziphathamandla zikahulumende weMelika lezakwele Israel ziyakhulumisana leqembu leHamas bexoxisana ngokubeka phansi izikhali bekwele Qatar. Lokhu kubikwa ngabezindaba abeReuters. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Uyakhala umdeni wenduna uMarupi othi kumele kuhlolisiswe indlela abhubhe ngayo eseHarare ngeviki ephelileyo. UAlbert Ncube uyalandisa.
Imuli yakoMarupi ithi kukhona okunuka santungwana ngokujona kwendodana yabo ebengxuswa ukuyayelatshwa ngemva kokutshaywa likhanda okungapheliyo. Umnumzana Gerald Mlotshwa, umkhwenyana kamongameli Emmerson Mnangagwa onguye wanxusa induna uMarupi ukuba hambe esibhedlele eHarare, ubesemngcwabeni wenduna esilonga lapho afike khona ngendizamtshina yohlobo lwehelikopta. Umalume enduna etshonileyo uChief Gwadalala oyemawaza uthi kulesandla semfene ekutshoneni komzukulu wakhe. Uthi ukubhubha kwakhe sanda kutshontshelwa imota abeyiphiwe ngumongameli kuveza obala ukuthi kukhona ukunuka santungwana. Ekhuluma emzini kaMarupi lapho afihlwa khona izolo, uGwadalala uthe lo enze lokhu uzajeziswa.
Nginye mina ngedwa ngiyasitola, bangaka abangasoliwe bangaba khona. Anjonge ukuthi liphakamise izandla kodwa asikhulumeni enhliziyweni zethu, siyasola esintwini. Ngithi umzila lo engikhuluma ukuthi ngiyawudweba kasoza weqa kimbi ramu jana maphofule ayizinambala kireya urgiwile angifungi. Ngiyabonga ngakhulumi kakhulu.
Umngani wenduna etshonileyo induna uSitawuzo eBedbridge uthi lakazwisisi indlela omunye wakhe ahambe ngayo.
Umuntu vele wayehlala ejovial efaka ama-jokes kakhulu, so even ukufa kwakhe ayibhiliveki even khathesi ukuthi wahamba njani. Izitori ezikhona into zangkhona is not adding up ngitho at all.
Inkokheli yezinduna uMtshane Khumalo uthi kubadanisile ukudlula kukaMarupi njalo kukhuthaza imuli eseleyo ukuthi ingabangi isikhundla.
Sithe sisakhangele ukuthi ngumuntu othathelwe imota khona sizabuya sizomkhulumisa, sasesizwa wona lo mkhosi esifuthene ngawo lapha lamhlanje. Awu bantu benkosi, siyathemba bakoMarupi ukuthi alizukulingisa abantu abaningi asebesithi kungaze kwedlule induna kuqalise imikhankaso ezaqeda iminyaka ethile ukuthi abantu baphume lo muntu abamfunayo.
Umnumzana Gerald Mlotshwa onguye owanxusa induna uMarupi eHarare ukuyayelatshwa imuli yakhe ingazi lutho uthi ngokubona kwakhe induna iphuzile ukuthola uncedo esibhedlela. Umlotshwa ngumunye walabo abafuna iplazi le-Dorban Ranch elisezandleni seGwanda Rural District Council.
Lizwi lenduna engumngani wakhe isithi kunyanga ezintathu edluleyo ubelalisiwe esibhedlela engezwa kahle. Ngibona ngaleso sikhathi kukhona ukukhulu obekumele kwenzakale, kungenela kwami kuphuzile. Isimanga yokuthi angikaze ngihlangane laye uChief, angikaze ngihlangane laye njalo uyangidanisa lokhu.
Induna uMarupi ebeleminyaka ekuzalwe ngamathumi amabili lasishiyagalombili 28 ijiye umkayo. Amapholisa athi ahlolisisa ukubhubha kwakhe njalo aza kwethula kusikhatshana okuveza ukuba ubulewe yini. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngikombizimbili esilonga ngu-Albert Ncube.
Umbiko oqakathekileyo ngezokhetho lweMelika. Umsakazi wakho weStudio 7 uza kulethulela ezokhetho lweMelika ngokugcweleyo kuze kuyafika usuku lokuvota ngeviki ezayo ngolwesibili. Lalelani izindaba lezi lezinye khona lapha emsakazweni weStudio 7. Lilakho njalo ukusilandela ezinkundleni zokuxhumana ezigoqela iVOA Indebele Facebook, VOA Indebele Instagram, VOA Indebele X, le VOA Indebele WhatsApp channel. Sikhona njalo ebulenjini be-internet kukheli ethi www.voaindebele.com.
Aba belima uchinda eGokwe enkabazwe bathi okwamanje sebelima amakhabe abathi alenzuzo ephose ifanele laleyo etholakala ekulimeni uchinda. UTobias Mudzingwa usipha loludaba.
Abalimi laba basesigabeni sikaGumire Mete eGokwe South enkabazwe. Abanye abalimi laba bathi bekela ukulima uchinda ngenxa yokungatholi ngemfanelo imali yabo kunkampani kahulumende eCotton Company of Zimbabwe. Abanye behlulwa imali yokulima uchinda njalo lokuswelakala kwamanzi okulima ngokuthelezela. Unkosikazi Evelina Mpofu ngomunye wezakhamizi esezilima amakhabe.
Hayi, ibhizinisi leli lamakhabe lihle kakhulu ngoba linceda abanengi. Iminyaka yonke bayaphuma phakathi kwendlala. Baphile okuzwayo impilo enhle labantu ababezindlini.
Unkosikazi Mpofu uthi uyafisa ukulima amakhabe amanengi okwedlula lokhu abekwenza.
Ngijayela ukuthi nxa izulu lisina emasimini nami khona ngale ngingahlanyela sengiwathuthela eGokwe ngale bakhona abantu abama abahlala eGokwe. Labo bayabe bethengisa bengithumele okuncane ngiphila bengithumele okuncane ngiphila.
Banengi asebelima amakhabe esigabeni lesi. Unkosikazi Winette Kafirira uthi amakhabe alenzuzo enhle kakhulu.
Business yangkhona ngiyona ngani rewrite ngoba liyanceda ngesikhathi esikhona. Singamalima so angayenza kuhle sihamba siyathengisa sesithola imali. Zincede izimo le abantu ahamba ngapi esikolo. Ngiyakhuthaza kakhulu ukuthi kasilime amakhabe ngoba amakhabe ibusiness elingani lingcono kule cotton. Ngoba i-cotton yakonstal iphuya imali khonapho. Manje amakhabe liyaphuya imali khonapho. Uncedo sasifuna uncedo olunjenge izigubhu zokusprayer lo muthi wangikhona lazi iintanga zangikhona.
Abanye abalimi abakhulumele Studio 7 bathi kulabo somabhizimusi abathenga amakhabe amaningi ngemali ephansi. Bona bakhangelele ukuba insimu eyisilinganiso sehektha kumele ibalethele inzuzo efika inkulungwane lengxenye zamadola eMelika $1,500 kusiyafika inkulungwane ezine zamadola $4,000 uma kulinywe ngemfanelo. Umnumzana Thembani Mpofu, umlimisi ohlala esigabeni seLower Gweru olima amakhabe, uthi kuqakathekile ukuwalima ngendlela eqondileyo.
Nxa sihlanyela amakhabe, it's important ukuthi siqale sibone ukuthi inhlabathi yethu inoni kanganani ukwenzela ukuthi sibekwazi inani lomquba lama-fertilizer okufunakalayo. Also amasimu ethu kufanele abe angela ngitsholo tshani ukuze amakhabe akhule kuhle. Afuna njalo ukuthelezelwa ngamanzi ayenelayo. Kuqakathekile ukuthi nxa senza every week inhlanyelo yethu kumele ifakwe imithi yokuvimba imikhuhlane.
Umnumzana Dumisani Sibanda, ingcwethi ecubungula ezomnotho, uthi kuqakathekile ukuthi kube lamafekithali ezithelo ezifana lamakhabe.
Kungaba le-factory eyenza i-processing eduzanela labantu abakhona. Kube le-market edingiweyo ukuthi nxa besenza i-market abazabe besenza ama-products akhona ayanga. Ukuthi i-product e-water, lemon-based drink, kumbe bayenza i-jam. I-processing ekwabe kuyi-value addition to ama-water lemon. Ingenziwa nxa kufaka i-processing plant khona lapho ama-farmers asebenzela khona.
Bakhona abasesigabeni seGumire Mete abathi loba amakhabe elemali enhle kabasoze beyekele ukulima uchinda ngoba yiso isilimo esabakhulisayo. Ngimele iStudio 7 ngiseGokwe South, nginguTobias Mudzingwa.
Lingayikatshana luyalandela uhlelo lwe-Live Talk lapho esizaqhubeka sixoxa ngokhetho lweMelika. Ayike kwanele mthwaka zomuhle olivale lisayo nguntunga milinko ma lilale.
Yalibon! Sibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu.